Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 21 2023. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF vopomerwa mhosva yekupisa misha yevatsigiri vebato rinopikisa reCCC kuchilonga kuchiredzi South. Asi vebato reZANU-PF masvingo vanoti havanei nezviri kuitika zvose zvemhirizhonga dzinonzi dziri kuitika kusanganisira munyika yose. Darere High Court rati zvakakosha kuti nyaya dzese dzine chekuita nesarudzo dzipedzwe kumatare nekukurumidza. Tichakupai zvabuda makwikwi enhabvu yemadzimai eFIFA Women's World Cup 2023 ari kuAustralia neNew Zealand. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuramba ichikwira munyika nekuda kwekuswedera kwaita sarudzo, vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF vari kupomerwa mhosva yekupisa misha miviri yevatsigiri vebato rinopikisa reCCC pamwe nekutandanisa vamwe mumisha yavo mumatunhu akasiyana-siyana munyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vatsigiri vebato reCCC vanoti vaSifas Magezani pamwe nava Anfiniwe Velemu vekuchilonga vamuka dzimba dzavo dzavemadota mushure mekupiswa varere zvaita kuti varasikirwe nemidziyo yakawanda. VaVelemu vanoti vakapisirwa nekuti vanotsigira bato reCCC iro ravari kubatsira kutsvaga rutsigiro vachiti vakambovimbiswa svondo rapera nevamwe vavanoti ndevebato riri kutonga reZANU-PF risarudzo dzichaitwa ivo vave muguva.
Ndakapisigwavo imba yangu madekwe kumapast 2 ndopakatsva imba yangu, saka mukadzi wangu akazobuda kuma half past 2 akaona imba ichitsva ndobva ndimutsa kuti baba mwana imba yakudii, imba yakutsva. But handinakana action, handakaita bhozi chero denga reimba nechii zvese zvanga zvatowira chii zvanga zvatowira mukati.
Vanoti vakatotiza pamusha pavo vachitya kuzovingwa pakati peusiku vakaurawa vachiti vanotyira mhuri yavo iyo yakasara iri pamba nemudzimai wavo. Kuchipinge umwe mutsigiri weCCC vasame uchavasema vanoti vari kugara vachitya mushure mekutyidzirwa zuva nezuva nevatsigiri veZANU-PF vachinzi kuchauya mauto ekuMozambique kana vakasavavhotera.
Vanorova pachivhundusirwa mudzimba nemaZANU-PF vachinzi pakada zvisirizvo tinokukuvadzai tichakuurayai, ende pachaiva vanhu vachabva kuMozambique vachaiva zvisinasha vanhu vari muno vachikuvava musingazivi kusvika maita kwavo.
Kubhindura mutsigiri weCCC vaEdmota Nyanyiwa vanoti vatiza musha wavo mushure mekudzingwa pavaishatira kuchipadze vachinzi vanotsigira bato reCCC.
Handisi pavatapo zvokuti nditori kusangwa ndinombozva upenyu hwangu kuti wakamira sei, because vanhu vezama vangu anongondifonera. Ndakafonwa nomumwe anonzi Tunje, ndakafonwa zvikanzi upenyu hwako hei haunombomira zvakanaka iwewe, ndoda tinoziva nditoshanda tese bhizinesi iye ane nzvimbo yake yaanoshanda.
Gafana kubata chigaro chemutevedzeri wemunyori munyaya dzesarudzo muCCC amai Ellen Shiriadienga vatenda kuti vagamuchira nyaya idzi kubata ravo vachiti zviri kuitika nyika yose asi zviri kunyanya kumatunhu anoti masvingo, Mashonaland Central, Mashonaland East pamwe nekumidlands.
Mhirizhonga iyi iri kukonzereswa nebato reZANU-PF kuvanhu veCCC iri kuratidza pachena kuti bato iri riri kutya zvachose kuti kana zvikai kukaitika sarudzo dziri pachena munyika, apa vanhu vachipuwa mukana wekusarudza vatungamiri vavanoda vanoziva kuti hapana chavanonhonga kana kuti pakuhwina.
Mhirizhonga iri kuwanda munyika, kunyange mutungamiri webato reZANU-PF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachigara vachikurudzira runyararo munyika. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANU-PF Christopher Mutsanga kana womushandi mukuru muhofisi yezvekufambisa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugadi sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo uye pataenda pamhepo vangasati vapindira mufunzo yatavatumira. Asi mutauriri weZANU-PF mudunhu remasvingo vapepika chiwewe varamba mhosva iri kupomerwa bato ravo mudunhu remasvingo.
ZANU-PF haitsigiri mhirizhonga. ZANU-PF haiiti zvemhirizhonga. Ongororo netsvagurudzo yatakaita takaona kuti vemapato anopikisa ndivo vari mberi kukonzera mhirizhonga.
Mutauri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati vanga vasati vatambira nyaya dzemhirizhonga idzi muhofisi mavo.
Ndichacheka na officer commanding province kuti kune maripota akadaro.
Asi veTCC vanoti kunyange vamhangara kumapurisa hapana chinoitwa uye dzimwe dzenguva ndivo vanopedzisira vasungwa. Mune imwewo nyaya vari kumirira bato reTCC kuchivi South vadanisai Chikondere nhasi vapinda mudare rekuchiredzi vachipomirwa mhosva yekubira mutsigiri weZANU-PF vatizirai pedzisai mombe yavo kwachivi. Gweta ravachikondere vaFrank Chirairo vanoti vanzi vadzoke kudare musi watunya mavhuvhu gore rino.
Tangowirirana kuti dai musungwa atongwa achibva kumba, musungwa ndobva atopiwa masamanisi okuti adzoke kudare musi wa 2 August 2023. Painozotongwa nyaya yacho.
Vachirairo vanoti nyaya iyi haina maturo vachiti ine zvematongero enyika sezvo vachikondere vari kukwikwidza musarudzo. Hatina kukwanisa kubata gweta ravapedzisai kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Dare reHigh Court rati zvakakosha kuti nyaya dzese dzine chekuita nesarudzo dzipedzwe kumatare nekukurumidza. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura apo vanga vachinzwa nyaya yakakwidzwa kudare nebato rinopikisa reMDCT richinyunyuta nekwanoti kusabatwa zvakanaka kwakaitwa nhengo dzaro makumi masere nenomwe 87 nekomishini inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission ZEC. Mutongi wedare reHigh Court vapisirai kwenda vati vatongi vematare vakabvumirana kuti vanofanirwa kupedza nyaya dzose dzine chekuita nesarudzo nechimbi chimbi. Vakwenda vati nekudaro vari kunyunyuta vamhangarirwa munyaya iyi inovezek vachapiwa mukana wokunyora zvakaitika uye zvavasiri kugutsikana nazvo mumagwaro euchapupu kudare kana kuti affidavits pane kuti vazopa uchapupu hwavo mudare mbune vachiti zvichaita kuti vakurumidze kunzwa nyaya iyi. Vakwenda vati kana vakagutsikana nezvinenge zvanyorwa mumagwaro aya vanogona kutura mutongo wavo nekungoverenga maaffidavits aya. Gweta riri kumirira MDCT muzvinafundo Love More Maduku vatenda kuvatori venavo kuti zvindizvo zvaitika mudare.
Tabvumirana isu veMDCT varumira MDCT nemagweta eZimbabwe Electoral Commission kuti taakuchiisa umboo hwedu hwese papepa. Tingatura maguziwa kana 80 tichipa evidence. So taakunyora zvinhu zvedu papepa ne zvatinenge tichiatingati maarguments edu tomaisa nemande musi wa24. Electoral Commission vachanyora umbo wavo papepa nemaarguments avo kuisa papepa.
Muzvinafundo Madhuku vati zvanzi vange vaita izvi nemuvhuro unouya.
Judge paachareceiva zvinhu izvi na10 AM musi we25 ndopaanochimatarisa ona kuti achada zvimwe here. Kana pasina zvimwe zvaari kuda andotipa judgment yedu kubva ipapo kuenda mberi.
Bato reMDCT rakakwira kumatare richinyunyuta nedanho rinoti rakatorwa neZEC rekuramba kuti ribhadhare mari dzenhengo dzaro makumi masere nenomwe pamwe chete kuti dzikwanise kunyoresa nedare renomination court. Muzvinafundo Madhuku vati zvakafamba negwara vari kutarisira kuwana mutongo kubva musi wechitatu chinouya. Vachitaurawo nevatori venhau mutungamiriri weMDCT vaDouglas Monzora vati vave kufara kuti nyaya yava kunzwikwa nechimbi chimbi.
Kufara kuti nyaya iyi yakunopedzwa zvechimbi chimbi chitarisa magwaro aripo. Asi chokwadi ndechekuti Zimbabwe Election Commission iri kukanganisa campaign yeMDC. Vanhu vari kuramba kuti macandidates edu apinde havazi vanhu vatiri kukwikwidzana navo vakafanana neZANU-PF kana TCC kana mamwe mapato. Zimbabwe Election Commission pachayo. Saka tiri kurwisana na referee asiri kutonga zvakanaka.
Vamonzora avo vati vari kutarisira kukunda munyaya iyi vati zviri kuitika izvi zviri kuvakanganisa kutsvaga rutsigiro iko kwasara mazuva mashoma shoma ekuti sarudzo dzanyamavhuvhu dziitwe.
Kwikwidzi vedu makandidates edu akupiwa less than 30 days zviri unfair kuMDC izvozvo.
Izvi zvatsinirwa navaWalton Njanjasi vari kuda kukwikwidza vakamirira bato rekuwadza naWest.
Kutikanganisa because hatizoni time yakakwana yekukampena yusii zvinotivhiringidza sitere pane dambudziko redipa.
Gweta rezek vatawanda kanengoni vati vanga vasingakwanisi kutaura nevatori venhau pamusoro pezvabuda mudare vachiti vanoda kumbotanga vapira ava vari kumirira vezek. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti kuwaniswa kwemabasa pamwe nebudiriro rezvivakwa zvenyika zvinobva chete mukunge vana veZimbabwe vadyara mari dzavo munyika kwete kuchiva budiriro redzimwe nyika kana kuti kungotarisira kuhurumende. VaMnangagwa vataura mashoko aya kumusangano wakanangana nebudiriro munyaya dzekutakurwa kwezvinhu weInfrastructure Summit uyo wapinda muzuva repiri nhasi kuVictoria Falls. Pamusangano uyu pabudawo kurudziro yekuti pave nezvirongwa zvinosanganisira zvekurodzwa kwenjere dzekutakurwa kwezvinhu mukutungamira uye kumutsiridzwa kwekutakurwa kwezvinhu nezvitima. Musangano wemazuva maviri uyu wakarongwa nebazi rezvekutakurwa kwezvinhu uye uri kupindwawo nenyanzvi munyaya dzekutakurwa kwezvinhu dzinobva kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachange vari pakati pevamwe vatungamiri wenyika dzemuAfrica vachapinda mumusangano wepiri wezveupfumi nekugara zvakanaka kwevanhu weRussia Africa Economic and Humanitarian Forum uyo uchaitwa kwemazuva maviri kuSt Petersburg kuRussia mukupera kwemwedzi uno. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika razivisa kuburikidza negwaro kuvatori venhau kuti vaMnangagwa vachaperekedzwa kumusangano uyu negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava pamwe nevamwe vakuru muhurumende. Musangano wekutanga wakaitirwa muSochi kuRussia kwakare muna 2019. Uyu musangano uri kuuyawo mwedzi mishoma America yabvawo kuita musangano wayo nenyika dzemuAfrica weUS Africa Summit. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Elliot Masocha.
Ukokwa kwapresident Mnangagwa kuti vainge vachienda kuRussia kumusangano weRussia neAfrica Economic and Humanitarian Forum kunenge kunoratidza ukama, ushamwari nousahwira hweZimbabwe neRussia hwakabvira makare-kare enguva yehondo yechimurenga. Saka kubvira 1980 ukama uhu hwainge huchisimbiswa kunzira dzakasiyana-siyana kunoratidza ushamwari noukama nousahwira hwenyika yeZimbabwe neRussia.
Iwo musangano weRussia Africa Economic and Humanitarian Forum wakakosha zvakadi?
Uyu musangano wakakosha chaizvo mukudyidzana kweZimbabwe neRussia kunyanya nguva dzino Russia iri pakati pehondo neUkraine, Ukraine ichinge ichisupportwa naana America neshamwari dzayo dzokuEurope uko, uku Russia inenge ichidawo kuzama kusimbisa ukama hwayo nenyika dzainowirira nadzo kana kuti dzayakawirira nadzo kubva kare dzakaita sana Zimbabwe nedzimwe dzomuAfrica. Saka zvinhu zvakakoshera Russia chaizvo kuti inge ichiratidza kuAmerica kuti tine shamwariwo dzedu, tine zvimwewo zvatinokwanisa kuita, misangano yatinokwanisa kuita tichiitawo makuhwa edu pamwe chete nokudyidzana kunyaya dzezveupfumi, Zimbabwe ichizenge ichiwanawo mari yokunze ichibva nokuRussia. Saka musangano wakakosha chaizvo.
Tinoonawo kuti America ine musangano wakada kufanana naiwoyu US Africa Summit.
tichionawo Russia yaita musangano wakadai tingati paita makwikwi here apa Professor Masocha pakati peAmerica neRussia
makwikwi agara aripo makwikwi anoramba aripo pakati penyika yeAmerica nenyika yeRussia kana nenyika yeChina makwikwi okuri mamari kana okama ushamari nohusawira nenyika dzomuAfrica nokuti ndomaitirwo anoitwa nyaya dzezveupfumi kwenyika zvebhizinesi
vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kumasvingo nestudio 7
apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani endai pafacebook peji yevoa shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Gurukota reAmerica rinoona nezvemari amai Janet Yellen nhasi vati Vietnam yave bandiko rakakosha mukuwaniswa kwemasemiconductor apo vapembedza kukura kwekudyidzana munyaya dzezveupfumi. Vataura mashoko aya mukushanya kwavo muHanoi nhasi. Vanorwira kuchengetedzwa kwemamiriro ekunze muKenya vari kuda kuti patorwe matanho ekurwisa dambudziko rekuwanda kwembatya dzakambopfekwa kana kuti mazitye muguta guru renyika iyi reNairobi. Vanoti mbatya dzakawanda dzakambopfekwa dziri kubva kuEurope asi nekuda kwekuti dzinenge dzisina kusimba zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvembatya idzi zviri kuzopedzisira zvaraswa zvichikanganisa nzizi nenharaunda. Varimi vakawanda munyika vanonzi vari kuchema-chema kuti vari kunonoka kupiwa dzimwe dzemari dzavo dzechibage chavakaendesa kuGrain Marketing Board kana kuti GMB izvo zvavanoti zvichakanganisa gadziriro yavo yemwaka unouya. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti mari iri kunonoka kuuya ndeiyo yavanofanirwa kubhadharwa iri mumadhora ekuAmerica inonzi inoiswa mumabhuku ekubhanga avo anoiswa mari yekunze kana kuti nostro accounts. Vachizivisa nezvekutengwa kwezvirimwa neGMB mwedzi mishoma yapfuura, gurukota rezvekurima vaEnchas Masuka vakazivisa kuti tani imwe chete yechibage ichange ichitengwa nemadhora ekuAmerica anoita mazana matatu nemakumi matatu nemashanu kana kuti US$335. Pamari iyi madhora mazana maviri kana kuti US$200 inoiswa munostro account, imwe madhora zana nemakumi matatu nemashanu kana kuti US$135 inobhadharwa iri mumadhora emunyika pachishandiswa mutengo wedhora rekuAmerica unenge uri pamusika wemari pazuva rainenge yabhadharwa. Varimi ava vanoti mari yemadhora emunyika vari kukurumidza kuibhadharwa asi yemadhora ekuAmerica iri kunonoka kuuya zvakanyanya. Rimi wekuchegutu vano mosande ava vakaendesa matani makumi maviri echibage kuGMB vanoti vave nemwedzi wose vasati vawana mari yavo yavanofanirwa kubhadharwa iri mumadhora ekuAmerica.
Ndakaendesa matani angu kuGMB emwedzi wapera asi kusvika pari zvino mari dzacho hatisati tabhadharwa. Saka manje hatizozivi manje kuti zvichasakisa kuti pakuronga kwedu kuti tinge tichitenga mainputs nokuti zvichida angakwire ende zvingazotikanganisa pakuda kurima pamwaka unotevera.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekuhwirisha mudunhu reMashonaland East vaAmon Rusere vanoti kunonoka kubhadharwa kwemari yemadhora ekuAmerica kuchaita kuti varimi vakawanda vachadze kuita gadziro yakakwana yemwaka unouya.
Kunonoka kubhadhara kwave kuita varimi kuGMB kwakutoti vatengese chibage chavo kuvanhu vanotenga nemari pasi pasi asi mari yacho inenge ichibhadharwa ipapo ipapo.
Kunonoka kubadharwa kwevarimi kunonzi kwave kuitawo kuti makoronyera atenge chibage nemari iri pasi. Izvo zvichaita kuti varimi vaone mari shoma pane yavanga vakatarisira. Ongororo yaitwa neStudio 7 kumatura eGMB ari mubhange Chinoi Live Dan Karoi nevhuti inoratidzawo kuti varimi vashoma vari kuendesa chibage kuGMB. Mukuru wemwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai naiwe PGT, vanobvumawo kuti kunonoka kubhadharwa kwevarimi mari dzavo dzose kunoita kuti vasagadzirire sezvinotarisirwa mumwaka unouya.
Kunonoka kubhadharwa kunovhiringa murimi pakuronga kutengawo zvokushandisa nenguva kuti akwanise kurima nekudyara nenguva.
Amai GT vanoti varimi vanoitawo dambudziko rekuti muripo yemari dzavanenge vakakwereta kumabhanga kana kuti invest inowedzera kana vakanonoka kudzosa zvikwereti izvi kunyange hazvo isiri mhosva yavo.
Asi murimi oramba achibhadhariswa interest nemabhengi vasingaonewo kuti murimi anenge anonokerwa kubhadharwawo neGMB.
Asi mutauriri weGMB munyika vaNixon Kanyemba vanoti vari kupa varimi mari dzavo. Vakanyemba vanoti kusvika svondo rino nechitatu vainge vabhadhara varimi mari inosvika mamiriyoni masere ane zana rezviuru zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$8.1 million uye madhora emunyika mabhiriyoni makumi maviri nematatu ane mamiriyoni matatu kana kuti $23.3 billion Zimbabwean dollars. Vanoti vanobhadhara varimi zvichienderana nemari yavanenge vapiwa nehurumende. Asi vanovimbisa kuti panopera mwaka uno murimi wose anenge abhadharwa mari yake.
Chatoda kuzivisa varimi ndechekuti GMB iri kubhadhara varimi zvichienderana nemari yatinenge tapiwa panguva nenguva nehurumende.
Patabvunza kuti zviri kuita sekuti varimi vashoma ndivo vari kuendesa chibage kuGMB, vakanyemba vanoti vanga vasina masigiri ehuwandu hwechibage chainge chaendeswa kuGMB nguva ino gore rapera. Asi vanoti pari zvino vatenga chibage chinosvika mametric makumi mana ematani munyika.
Then chiri chibage kusvika nezuro 19 July tatambira 40,000
Vamwe varimi vanoti havasi kuendesa chibage chavo kuGMB nekukurumidza sezvo chichiri chinyoro nekuti vakachikohwa nekukurumidza nekutyira kuti chinobiwa. Vakanyemba vakurudzira varimi kuti vaende nechibage chishoma kana kuti sambo kuGMB kuti chinotariswa unyoro hwachinenge chinahwo kana kuti moisture content vasati vaenda nacho chose kunotengesa. GMB inoti haisati yave neuwandu hwechibage chairi kutarisira kubva kuvarimi gore rino, asi hurumende yakazivisa muna Chivabvu kuti yaitarisira kuwana matani mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu echibage kana kuti 2.3 miliyoni tani. Hurumende yakabvisawo mutemo waimanikidza varimi kutengesa zvirimwa zvavo kusanganisira chibage kuGMB chete. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo eWomen's World Cup Finals 2023. Chikwata chenhabvu chemadzimai chekuNigeria cheSuper Falcons chaita mangange 0-0 neCanada mumutambo wacho wekutanga mugungano reGroup B kumakwikwi e2023 FIFA Women's World Cup mumutambo watambirwa kuMelbourne muAustralia. Mune mimwe mitambo, Spain yarakasha Croatia yarakasha Costa Rica 3-0 mumutambo watambirwa munhandare yeWellington Regional kuNew Zealand. Switzerland yarovawo Philippines 2-0 mune mumwe mutambo wanga uri munhandare yeDunedin muNew Zealand makare. Zvimwe zvikwata zvekuAfrica zvinoti Zambia neSouth Africa neMorocco hazvisati zvatamba mitambo yazvo yekutanga. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukure nemuimbi wechidiki achiri kusimukira anorova musambo wechimanje-manje weAmapiano, Crispin Tandazo Sivanda, uyo anoimba ari kuGhana. Ngatinzwei achitsanangura muhurukure yaaita naIvan Zininga weStudio 7. Confusion.
nation is knocking on my door.
Hi, Zikarangu and Dinazi Crispin Tandos Panda. I was born to Kublawa Ivo, Daga and Guarari, Kwai School, Nogo, Tizakoko.
No magazine, Chishona Bichan.
Eh, no, Kwata Chishona Bichan.
Kosema guitarist, Jagatangarini.
Jagatanga, Jagatanga with Darin, Kutaran Bichana. Jagatanga around 2016.
Mamuni makore mangana.
2016.
Saka vabereki vaiti kudi mukomana achitanga kurova magitare aine 16.
Hey, vanga vasingafari nazvo, vanga singadi kuti ndiite izvi. Vaida kuti ndiite zvemabhuku chichi. Yo music is azai chimboisita pasaidi.
Saka zvakazofamba sei kuti muchizonyatsotanga kurova tanzwa kuti maakugana nenyaya dzemumhanzi.
Saka nyaya iripo ndekuti my main reason kutindiwe kukana kunoku, I was coming to help my father. I know it's art culture. Asaka ndaka uya for that main reason. Then kunoku, somehow I got entangled nenya the music kids. So I remember there was one time where ndakaenda na mjara wangu kuno shanda samu on a certain project. Saka munhu wacho anga achiridza ngoma inotaura naye mbichana kuti ndara ndorovawo ngoma mbichana chimboteererai mangoma angu ndiudze kuti haufa.
Ndopa zvakatangira
ipapo.
Vari kuitambira sei mimhanzi yamuri kurova?
The reception is actually good.
Saka munoimba nechirudzi chipi manje kugano?
Ndaida kuti vanhu vakawanda kugano kuno kunzvimbo inombotry kugadza up cafe base kuno kugana. Saka I challenge myself kutry kutaura language yavo so that they can relate more and everything. So now I tried that and they're really responding well to it.
Vanokuteeraiwo vanoda kunzwa mimhanzi yenyu nevasati vakukuzivai vanoda kukuzivai vanokuwanai kupi?
Oh, vanongona kuma social handles on Instagram. Vanongona kunifollow up at Crispin_music. Then on TikTok also my name is Crispin Tandazuswanda. You can find me there too as well.
Saka kari kunetsa kanonzi chiiko zvinezvi? Kari kupisa, ndanzwa kuti mune kamuri kubura izvezvi.
Pane kawani kandiri kudropa mangwana. Song yacho inonzi Happiness. Inongotaura nekuti like chingoita be happy.
As an African, I got a problem. Find a question, or you will solve them. I can't save it for more summer man them. Enjoyment of my national anthem. When you're jolly, jolly, the world don't come confused. Happiness season, happiness season. When you're jolly, jolly, the world today break our ocean. Happiness season, happiness season. Yeah, I do some things my way. My vibe, they flow some way. Killing my vibe, no way. Yeah. Money, money, money. Yeah, you see me zombie telling me these stories. Started working for 30 days, the pressure rising day.
Manga muchinzwa kambo kanonzi Happiness kaburwa kuAccra kuGhana uko nechikomana chekuZimbabwe Crispin Tandazo Swanda angachitaurawo parunhare ari kuAccra kuGhana kwakare naIvan Zininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. manheru ano apo tiri kutarisa nezvekutsvagwa kwerutsigiro nevari kupinda musarudzo dzegore rino pamwe nemhirizhonga inonzi iri kukwira pamberi pesarudzo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato rezano PF vopomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga munyika. Asi vebato rezano PF vanoti havanei nezviitiko zvose zvemhirizhonga dzinonzi dziri kuitika. Dare High Court rati zvakakosha kuti nyaya dzese dzine chekuita nesarudzo dzipedzwe kumatare nekukurumidza. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mwina Praxidis Jeremiah.
So
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatheleli thuba lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona. Olamukela nginjabule enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 21 Julikazi 2023 ngupraxedist Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Mika khule eMathebeleni South ngo-2021 ye-RRP iqala kwaba le nkinga yokuthi amakhansela amaningi agcine ethola imali le.
Ugqitshwe namhlanje edolobheni le-Victoria Falls umhlangano wokuthuthukiswa komsebenzi wokuthwalwa kwempahla lokulungiswa kwemigwaqo yeZimbabwe.
Sinokusihlukumezayo ukuthi isifiso sethu lathi njengebandla and njengama-candidates bekuyikuthi singene ekhethweni lathi sikhethwe nxa abantu bele confidence kithi basinike that mandate akade bevele besiphe yona before to represent them.
Abahluli bomthetho ndaba waphezulu owe High Court bathi sebevumelene ukuphangisa ukuthetha izindaba zonke eziphathelane lokhetho ezisemadale okwamanje. Uhulumende uthi uMongameli Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni weRussia Africa Economic and Humanitarian Forum ozakhotshelwa kwele Russia mhla ka 27. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umhlangano oqoqo ngabogatsha lukahulumende olubona ngezokuthwala kwaZulu lempahla lokulungiswa kwemigwaqo uxoxisana ngenhlupho ezibathelane lesimo semigwaqo elizweni ugqitshwe namhlanje edolobheni leVictoria Falls. Kwethula uNokuthaba Dlamini ekhona ngale eVictoria Falls.
Evula okusemthethweni lumhlangano oqale izolo, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu wakuleli ukuthi aziqhenye ngokuba inzalo ethi ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo.
If we have confidence in ourselves first,
kufuze liziqale ngelizwe lezo njalo kufuze lazi ukuthi ukuze lizwe leli lithuthuke kumele lakhiwe abantu. Kufuze njalo sibe lenhloso yokwakha imigwaqo yethu ukuze indawo nendawo zixhumane, ukuze labo abafisa ukwenza zamabhizimusi kuleli bahugeke ukuze umnotho wethu ukhule.
Umnumzana Nkosinathi Ncube okhokhela uhlangothi olubona ngezemigwaqo olweZimbabwe National Road Administration utshele lumhlangano ukuba imigwaqo eminengi ikakhulu ezigabeni zeMathebeleland ikusimo esibi ngesizathu sokusweleka kwengcitshi eziwulungisayo.
Mika khule eMathebeleni South ngo-2021 ye-RRP iqala kwaba le nkinga yokuthi amakhansela amaningi agcine ethola imali late ngoba sithi akabi nabantu abakwanisa ukwenza ama-plans nalawo afuneka emgwaqweni.
Ugcizelele njalo ukuba babhekane lohlupho lwezakhamizi ngaphansi kwamakhansela la eziyala ukusebenza ngesizathu sokuwa kwesisindo sedola lakuleli.
Izakhamuzi lazo kumele zibuye zivale, kube labantu abazimisele ukuthi hayi mina ngizoyithatha nalezi mdola, ngoba bangabikela ukwenza njalo uzothola ukuthi lokho esihlalise kuva.
Umnumzana Theodias Chinyanga ongunobhala kuhlangothi lwe-Transport and Infrastructure Development ukhale ngokuthi isimo semigwaqo sibi ngoba eminingi inciphile ilamagodi njalo isigugudekile. Uthi kodwa ubunzima obukhona yikuba imali engena esitsheni sikahulumende incane, kudalwa ukuba inengi kalibhadali imithelo okuyikho okwenza ukulungisa imigwaqo kube nzima.
Silezizalwane ezihlala zikhonona ngesimo somgwaqo odwa zingabhadali imithelo. Laba baqhubeka befuna ukulungisela imigwaqo ngezinga eliphezulu, kodwa umbuzo usekuthini, ngobani abazabakhokhela leyo mali ngoba basebenza befihla imali zabo?
Umnumzana Christopher Shumba, okhokhela uhlangothi lwe Rural Infrastructure Development Agency, uthi ezinye zezizathu imigwaqo ingalungiswa ikusweleka kokuzimisela kukahulumende, esipha umzekeliso womgwaqo wenkayi Bulawayo osugugudekile.
Umgwaqo lona wasusebangeni lokuphela, kodwa ngesizathu sokungazimiseli owayolungisa wakhalala wawuchiya. Sikhuluma kunje akusela mgwaqo, kodwa imali yaphuma eningi.
Abe-Transport and Infrastructure Development bathi ukulungisa ikhilomitha eyodwa yomgwaqo kubiza izigidi ezimbili zamadola emelika, 2 miliyoni okuyikho okubangela ukuba imigwaqo eminingi ichiyelwe phakathi, efana lomgwaqo osuka eHarare usiya koBulawayo owamiswa ukulungisa ukwehlukanisa ukuba yi-dual carriage way. Abohlangothi olweZimbabwe Institute of Engineers baveze ukudana ngezinga izifundiswa zakuleli ezibaleka ngalo siyafeza ubungcitshi bazo bokuba ngamanjinela kwamanye amazwe agoqela eLengilandi, besithi lokhu kufuze uhulumende akuhluzisise. Impendulo yembangela le uzayazi. Eminye yemigwaqo esigugudekile igoqela osuka eBaitbridge uquma koBulawayo usiyathutshela enyakatho yemandebeleni eVictoria Falls, kodwa uhulumende usesungule uhlelo lokulungisa lomgwaqo emangweni weWange. Bathembisa njalo ukuba bazalungisa lo weKwekwe kusiya enkayi usiyathutshela eLupane ukwenzela ukuphungula umango wezihambi. Omunye njalo abathembisa ukulungisa ngwekaroyi equma eBinga kusiya eVictoria Falls. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Abahluli yomthethwandaba waphezulu owe High Court bathi sebevumelene ukuba baphange ukukhetha izindaba zonke eziphathelane lokhetho ezisemthethwandaba owamanje. Leli dala linqume njalo ukubana ibandla le-MTCT le-Commission ebona ngezokhetho eye-Zimbabwe Electoral Commission kumele babhale ama-affidavits besitsho icele labo kudaba lwamalunga awe-MTCT angamashumi phose athoba munemunye 87 adinga ukuvinyelwa ukuncintisa kukhetho lwenyanga ezayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emthethwandaba waphezulu owe High Court, uMahluli Gwenda uthi isikhathi sokhetho sesifikile, sithi kumele indaba zonke zokhetho zilungisiswe ngokuphangisa. Kudaba lwanamhlanje lapho amalunga awe-MDCT afuna ukuvunyelwa ukuncintisa kukhetho, esithi alelwa lidala le-nomination court ngesizathu sokuthi lapho ezebhadalele indleko yokubhalisa bebonke izeki yala ukuyamukela, isithi kayila mitshina yeswipe. Igqwetha le-MDCT umnumzana Love Momaduku ukhulume ngodaba lolu.
We will then accompany those affidavits of evidence with our own detailed legal arguments.
Ibandla le-MDCT lezeki lizabeka ama-affidavits edalele umthethwandaba ngomvulo. Izeki izabeka amaphepha ayo ukuthi uMahluleli uzakhupha isinqumo sakhe esebenzisa lokho okuzaphuma edala.
Umaduku uqhubeke esithi uMahluleli uzasebenzisa amaphepha abo ukupha isinqumo ngodaba lolu kuvikezayo. Umaduku uthi udaba lolu soluthatha isikhathi eside, esithi kumele udaba lolu luzwakale masinya. Isinqumo sodaba lolu uthi sizazwakala ngevikezayo ngolwesithathu. Ozancintisa emele ibandlaleli koBulawayo uNkosazana Nobuhle Njiweni uthi udaba lolu luphazamisa amalungiselelo ebandlaleli.
Kakhulukazi thinokusihlukumezayo ukuthi isifiso sethu lathi njengebandla and njengama-candidates bekuyikuthi singene ekhethweni, lathi sikhethwe nxa abantu bele-confidence kithi basinike that mandate akade bevele besiphe yona before to represent them. So we feel like our rights are being infringed ngokwaliswa kwethu ukuthi lathi siparticipate ekhethweni lolu.
Lokhu kugcizelwe ngomunye umsekeli webandla leli obesemthethwandaba umnumzana Boas Mangamiso othi njengebandla bazaqhubekela phambili belwisa ukuba bavunyelwe ukuncintisa kukhetho.
Elizweni leZimbabwe vele kunjalo, injalo vele kumele ulwe. Ungayeki ulwela amalungelo njengamaZimbabweans asiyindawo. So loko sikujwayele even ngesikhathi upresident Tsvangirai ekhona kwakuhlala kusilwa abantu babehlala besilwa towards an election.
Kule ndaba eziningi ezisemthethwandaba ezimelele ukwahlulelwa kunomination court zamalunga amabandla ezombusazwe aphikisayo adinga ukuvunyelwa ukuncintisa kukhetho ngolwesithathu, idale le High Court livumele unkosikazi Elizabeth Valerio owebandla le-United Zimbabwe Alliance uza ukuba ancintise kukhetho ngemva kokwalelwa ngabezek besala ukuthatha imbadalo ngedola leZimbabwe lama-RTGS ngesikhathi ebhalisa i-nomination court. Kunje ibandla le-CCC lilabameli balo abalithumi lambili 12 abamelele isinqumo somthethwandaba we-electoral court kobulawayo ukuze bazi ukuba bazancintisa loba hatshi. Ukuthi oncintisa ezimele umnumzana Sevia Kasukwere naye umelele isinqumo se-Supreme Court ukuze azi ukuba uzancintisa. Ngimele isithuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni we-Russia Africa Economic and Humanitarian Forum ozaqhutshelwa kwele Russia kusukisela mhla ka-27 usiyaphela mhla ka-28 kwilinyanga kaNtulikazi, lapho abazalobelana khona izivumelwano zokusebenzelana leziphathamandla zakwele Russia. Isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Livit Mgejo uthi umhlangano lo uza kupha ithuba eleZimbabwe lele Russia ukuthi aqinise ubudlelwano bawo. Umhlangano weRussia Africa Summit ngowesibili ngemva kokuqhutshwa kwakuqala ngomnyaka ka-2019. Abaholi bamazwe aseAfrika bazahlangana lomongameli Vladimir Putin wele Russia bekhulumisana ngokuchiyeneyo okugoqela ubudlelwano kwezenotho. Lomhlangano ufana lalo owasungulwa ngowaye ngumongameli wele Melika umnumzana Barack Obama ngomnyaka ka-2014 owe-US Africa Summit, wona-ke owaletha ndawonye umongameli weMelika lenkokheli yase-Africa bekhulumisana ngokuqinisa ubudlelwano babo. Umhlangano weMelika lenkokheli ye-Africa owesibili lo uqutshwe ngumongameli Joe Biden nyakenye. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lofundisa ezombusazwe ekolitshini eleWits University kwele-South Africa uDr. Jethro Mpofu ngokuthi ubona njani umhlangano lo owe-Russia Africa Forum ozayo.
Umhlangano wona ungabe uqakathekile ebuhlobeni be-Russia lobuhlobo be-Africa le-Africa obudala kakhulu njalo buhlobo osobuzithola bumima nzonzo ngenxa yomumo womhlaba ukuphenduka kwama-superpowers lempi le yase-Ukraine osokusenza ukuthi ama-superpowers abuze amanye amazwe ukuthi wena umi kuphi, wena umi kuphi, wena umi kuphi. Ngakho bona ubuhlobo be-Russia ne-Africa bubalulekile, siyabazi njalo budala. Kodwa ke nxa sokubuya iZimbabwe siba lesimanga ngoba ngaphansi bombuso wezanu PF iZimbabwe yehlulekile ukusebenzisa lokugcina ubuhlobo bayo lomhlaba entshonalanga lempumalanga ngenxa yendlela nje yobuhuquluzi. Sokukaningi sizwile kuthiwa mega deals, izivumelwano ezinkulu, ama-contract asabekayo ukuthiwa asayiniwe, lawo ma-contract akaze alethe lutho phambi kwamaZimbabwe etafuleni lamaZimbabwe. Siwabona ku-Gold Mafia, siwabone abadlelana lohulumende lezanu PF bethenga izimoto ezidulayo ezesabekayo belala phezu kwemali beqamela izitina zemali abantu beZimbabwe belambile. Ngakho kula nto singayitshayela izandla ngokuthi kuthiwe uMnangagwa uyesayina izivumelwano eRussia eziyabuya lomnotho. Akuzange kwenzakala njalo asithembi ukuthi kungenzakala namhlanje.
I-Russia ngelinye lamazwe athuthukileyo asezisondeza kakhulu kuzwekazi le-Afrika. Siyazi iMelika layo yenza imhlangano labakhokheli be-Afrika, imhlangano ye-US Africa Summit. Kanti le-China layo iyazisondeza kakhulu kumazwe ase-Afrika. Ungathini kahle kahle ngalokhu, kuyini okwenzakalayo?
Kulombango baba kulobudlwangudlwangu kubangwa iAfrica bathi ngesilungu iScramble for Africa. Umbango lo umdala usukela khona le kubo 1884-1885. Zonke lezi ke inkunzi zomhlaba ama superpowers afisa ukuthi iAfrica ibe isphere of influence or ibe indawo lapho isandla sabo lomlomo wabo okhona. Ngakho kulomncintiswano ukuthi onguye okhona eAfrica, onguye ophethe eAfrica, onguye othandeka eAfrica ngubani. Ubuhlungu nje ukuthi iAfrica kayikabi kwazi ukukusebenzisa khonoku kufunakala kwayo emhlabeni ukuthi nxa kunje iwasebenzise lawa-ke ama-powers alwela umngcele, alwela isabelo lase-South Africa ukuthi umnotho uze ebantwini, amandla aze ebantwini, le nkululeko ize ebantwini. In other words, ngesilungu, Africans have failed to take advantage of the interest economically and politically that Western and Eastern superpowers have in the continent. Behlulekile abakhokheli be-Africa ukusebenzisa ithuba leli lokufunakala kwe-Africa emhlabeni ukuthi kuze umnotho ebantwini base-Africa kuze inkululeko lenjabulo. Ngakho yikwehluleka kwezwekazi le-Africa lenkokheli zalo ukuthi lisebenzise leli thuba elihle kangaka.
Kumele ziluphathe njani izinkokheli zase-Africa lolu daba?
Kumele ziluphathe ngokuthi njengoba linamazwekazi angaka, linaziqhwaga zomhlaba, lifuna lokhu lalokhu e-Africa, nathi sifuna lokhu. Kube nokuntshintshana, kube lama-trade-offs, njalo kube nama-concessions ukuthi hayi, imali izogubha igolide kuleli, yakhani izikole ezingaka, ligubha imigwaqo engaka, lakha amabhilidi angaka, kwenzele ukuthi umnotho lo ngaphansi kwenyawo zama-Afrika, ama-Afrika awubone, awuthinte ngezandla, awuphile. Asikho okwenzekayo. Okwenzekayo ukuthi bayabuya bezovuna, bathatha abakuthathayo bahambe. Sisibale sile mlindi engelagolide, imlindi engeladayimana, njalo lokho silambile. Bekumele ukuthi ngayo inkokheli zase-Afrika ziyakwenza ukuthi hayi, sizodla ngesilakho. Lokho okufunwa yi-China, lokho okufunwa yi-Russia, okufunwa yi-America e-Afrika, bazokukhokhela, bazokubhadalela. I-Afrika isalela iphefumula ngcono. Akukenzakali lokho ba.
U-Dr. Jethro Mpofu ufundisa ezombusazwe ekolijini eLewits University eliwele South Africa. Limuzwe ixoxa lapho ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 eseBhilitane. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, unobhala obona ngezemali kuhulumende welemelika u-Treasury Secretary Janet Yellen uthi eleVietnam liqakathekile kakhulu emsebenzini wokulungiswa kwemishina emincane yokubunjwa kwemishina emikhulu yakulezi nsuku eyentuthuko kwe-global semiconductor supply chain. Ngakho-ke uthi kuqakathekile ukuthi kube lobudlelwano obuhle phakathi kweMelika leleVietnam. Inhlanganiso ezizimeleyo ekuzikumsebenzi wokuphathiswa kwempilakahle yengqondo lezibona ngabasakhulayo kwele Sierra Leone, abe-Mental Health and Youth Advocates Groups, baxwayisa uzulu ngokukhula kodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa zohlobo olubizwa ngokuthi kush kwabasakhulayo. Ikush ibikwa ilungiswa ngemithi ehlanganiswe lezihlahla ezigoqela imbanje. Kuthi-ke iziphathamandla zesigodlweni se-Democratic Republic of Congo, iKinshasa, zibika ukubana umsebenzi wokulungisisa inkundla zemidlalo kulelo dolobho usukuzinga laphezulu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulungiselelwa imidlalo emikhulu yamazwe akhuluma isiFrench, eye-9th edition of the Francophone Games, eqala kulelo dolobho mhla ka-28 Ntulikazi. Lanxa uhulumende sithi iningi labantu elizweni alisacitshelwa ugetsi mahlayana ngohlelo lwe-power shedding ngenxa yokulungiswa kwesitshitshi sika-Unit 7 lo-8 ewange thermostation, ezinye izakhamizi zithi zilokhe zingawatholi ngoba kwezinye indawo alokhe ecitshwa. Umeli webulawayo edalela ephalamende unkosikazi Jasmine Tofa okukomiti ebona ngeziphathelane lamandla kagetsi kuleli dale uthi u-Unit 7 lo-8 abakalungi okupheleleyo, njalo lokhu kuzabangela ukubana u-Unit 1 lo-2 baphange bengasasebenzi okuza kwenza uhlupho lokusilela kwamandla kagetsi luphenduke njalo. utshele uSandikile Mhlanga weStudio 7 ukubana olunye uhlupho ngolokwebiwa kwemishina yama-cables osokubangele ukuthi inenge lihlale emnyameni. Asizweni ke exoxa kabanzi ngalolu daba kungoxoxo le ayenzile uSandikile.
Yesibili amagethi kwamanye amalanga ayabekhona, kodwa okukhona ukuthi khona u-unit 7 no-unit 8 laba kukhanya ngesilungu kuthiwa ngakho constant. I-Ministry of Energy ithabe masinyane because ilo-unit 7 no-unit 8 basaqalisa kusaba okuthiwa ngama-teething problem. Kumele ngakuthiwa kuyayengezelelwa ilokuzeni ukuthi amagethi aba maningi. Njengoba kulama teething problems unit 1 lo unit 2 madala kakhulu ngathana ukho bayafaka imali ku unit 1 lo unit 2 because sebeqede ngama teething problems sizafika ukuthi u unit 1 lo unit 2 bazaba lama problem ama breakdown. Njengoba kuqanda kulezi nsuku amagethi ayafunakala kakhulu, ayadonswa kakhulu, ufica ukuthi amagethi one day aphezulu, one day aphansi. Olokho kuhlupha ngingathi lapha koBulawayo yindaba yokureplace ama-cables ayabe edontshiwe. Uzafica ukuthi abahlali bakoBulawayo lokho besiba ne-problem yokuthi bathole ama-replacement cables or kwesinye isikhathi bayawabhadalela ama-cables wona lawo izesi ingaba-refund.
Kuyini okungenziwa kahle kahle ukwenqabela ukutshontshwa mahlayana kwama-cables lawo?
SIC kurekomendile kunokuzeni ku-Ministry of Power and Energy ikuthi khona bahavese or bathathe ama-copper cables akhona, bathethe wonke bareplace ama-cables lawa amatsha afakwa instead of ama-copper cables. Lokho kuzoyenza ukuthi kungabi le problem yokutshontshwa kwama-cables layenzakala. Angazi ukuthi kuyini okubamisayo ukuthi bakwenze khonoko.
Ye, siyabona njalo lokuthi labo abatshontsha imitshina le yama-cables begwejwa iminyaka eminingi ejele, akuncedisi yini lakho lokho?
Sithola ukuthi iningi labantu ababanjwayo babagwejwa, balutshwane abagwejwayo. Uzafica ukuthi khona koBulawayo yikho kutshontshwa kakhulu kakhulu ama-cables, uzafica e-Woodville kakhulu kulama-cables. Ungahamba kuma-groups nje zonke kuyatshontshwa ama-cables inside kuyatshontshwa ama-cables ezindaweni ezithiyeneyo ama-cables ayatshontshwa. So kumele kube nesitshengiselo esizayethusa abantu abatshontshayo ukuthi ama-cables angatshontshi umuntu uyangena ejele.
Kodwa singathi kahle kahle isimo samagetsi sesingcono elizweni?
Ngakathesi i-load shedding iba khona. Mina ngihlala eMathamhlophe, izolo bekune-load shedding. Ngizwa abanye abantu labo bekhuluma kuma-groups ukuthi bane-load shedding. So kutho ukuthi njengoba ngithile sithabe masinyane. Kwesinye isikhathi uzafica u-unit 7 lo-unit 8 kumele bayenze the 300 megawatts per day, kodwa kwesinye isikhathi uyathola bayafika kuleveli yona leyo, kwesinye isikhathi bayehle kakhulu.
Ulo-ke ngumeli weBulawayo edalela ephalamende unkosikazi Jasmine Tofa komiti ebona ngeziphathelane lamandla kagetsi kudaleleli obexoxa ecingweni loSandikile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Kuli viki kuhlelo Woza Fridays lomculi osacathulayo, yena ke ohlabela umdumo wembaqanga uSiyabonga Justin Mbane odabuka eLowakwere Chamba, ohamba ngegama lakhe lezomculo elithi Gupta langempela. Asizweni ke ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Why Siyabonga wasuka enkabazwe ukuyadinga amadlela aluhlaza eMzansi lapha zipha igama elithi Gupta langempela esebone amaIndia ayebizwa Guptas ayedume kakhulu eSouth Africa kwezomnotho asizweni kuye ukuthi uzalwa kubani
Kombano eVungu endaweni yaseLwagwelo emaplazi farm number 27 elomculo iGupta langempela lakwaMsendo
Ukupta.
Baqala ukucula ngo 2020 lapho engangibambisane khona nensizwa ukuthiwa uzamcholo isikhukhula sasenkayi lapho sasishaya khona umculo kamasikandi ngase ngiyatshentsha ke mina okwamanje ngenze ama single asemathathu awodumo lombhaqanga
wathinteka ukungena kwezomculo ngokubukela nokulalela abanye abaculi
kwezomculo ngangibukela kakhulu kulensizwe yase South Africa igama layo kuswa uMashwabani yakwaNongoma indoda engibukeleka kuyo kakhulu iyona engenze ngathanda lesici somgxobanyawo ingakho ingaze ngagxela wonga ngena ngabuthanda nakhona sisazosebenzisana siyaxhumana khona kuma social media
uyatholakala kuyo yonke indawo nasemakhasini okuzilibazisa kunye lasebulenjini be-internet
umculo wabi kuma-social media uyatholakala kwa-Facebook kwa-WhatsApp usazotholakala naku-Spotify nako-YouTube nakuma-USB usazotholakala uma ngabe umuntu ezizela kini mathupha
usiyabonga uthi uzaphumelela kakhulu kwezomculo yikho nje eli Gupta langempela nguye besileyo kuhlelo waza Friday libe nempela sonto enhle igalongo ezetshisa sibanda siyabonga
ukholisile umculo okaGupta langempela umculo ke womdumo wembaqanga lingakhohlwa ke namhlanje ku live talk ubana siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho olukhulu olokudinga amakansila amalunga edalela eParliamente kanye lomongameli lona ke oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi lonyaka Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi libe lempela sonto elithukela ngupraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.